This is the Nyamuga Boys. Ninja Vibes and the Papa Vero. Pama Teo Teo Pama Kumanuera and Nyamuga. Do Pati Nova.
Mundo Dire Go Gutaura Nessa Nigi. Mundo Dire Go Gutaura Nessa Nigi. Mundo Dire Go Gutaura Nessa Nigi. Aiwa Marewa Rewa.
Padurite uri pamuromo pasina tete muromo paru paru nemanga nekungoreva zvangu oh ko tinoti chibasa rina nderipe zvomunoshanda risina kungotaurwa nemunhu hanze papa vaverona ninja vibes vakapesana bonfire asi kuri kota mangoma side by side ingori kota iriko kumangoma isu tiri vana vekokoto hanze akazobuda mukokoto zvanze zvakadai dai wakazvinzepi isu tiri vana vekokoto tiriko kukota ku side by side
Munodire go gutaura nesa ningi.